Zuva rechitanhatu mumwedzi wanyamavhuvhu, 6 August. Izuva ratinopemberera kusanduka kwaJesu pagomo, Transfiguration. Hama muteereri, pane zvakawanda zvakadzama zvinoitika musi unosanduka Jesu pagomo. Kuti maridzo ino ive ine gwara uye iterereke zviri nyore, regai tipe maridzo iyi dingindira rokuti vakaona chiremera chake. Dingindira iri tisharisa muzvikamu zvitatu zvichange zvichitungamirirwa nemibvunzo. Mubvunzo wokutanga ndewokuti zvanzi kudii. Mubvunzo wechipiri, zvino revei. Mubvunzo wechitatu, ko todii. Zvanzi kudii. Nasi tinosangana naJesu mushure mekunge kwemazuva matanhatu apfuura akanga audza vadzidzi vake kuti achatambura zvikuru ari mumaoko avavengi vake. Akavaudza zvakare vadzidzi vake kuti pakati penyu apa pane vamwe vanhu vasingazofi vasati vaona mbiri yaMwari. Mazuva matanhatu apfuura Jesu anokwira mugomo nevadzidzi vake vatatu vanoti Peter, James naJohn. Vakwira vari vatatu kudaro, Ruka achitaura anobva ati iye Jesu ari mukunamata. Uso hwake hunobva hwatanga kupenya, hunobva hwasandurwa. Hanzu dzaakanga akapfeka dzinobva dzatanga kupenya sekunge zuva. Mariko anobva ataura iye achiti zvokuti kuchena kwacho hakuna kana musuki anokwanisa kudzichenesa kusvikira ipapo. Achipenya kudaro, panobva paonekwa vanhu vaviri vane uso nechimiro chechinyakare, Mozisi naErija. Peter aona zvinhu izvi anobva akadzika obatikana mwoyo, obva anzwa kufara kusingatsanangurike zvokuti anopedzisira asisazive zvekuita. Mukufara ikoko kusingatsanangurike anobva angotaura sekunge munhu anorotomoka, obva ati iye tenzi, zvatinakira kuva pano, tade kuvaka misasa mitatu, mumwe waMozisi, mumwe waEriya nemumwe wenyu. Achangopedza kutaura kudaro, Jesu asina kumupindura, Baba ndo vanobva vataura vachibva kudenga, vobva vati, uyu mwanakomana wangu wadiwa, munzwei zvaanotaura. Vanzwa izwi raBaba richitaura murudo kune mwanakomana. Vatatu ava, Peter, James naJohn, vanobva vabatwa nekutya, asi Jesu anobva aenda ovanyaradza obva avati, vadikanwi, musatya zvenyu. Zvino zvamaona izvi musazozvitaura, dzamara mwanakomana womunhu ati amuka muvafi. Chirongwa chedu chechipiri chanhasi, tinonzwa Peter akutaura nezverungano urwu mushure mekunge Jesu amuka muvafi. Ko zvinhu izvi zvinorevei? Jesu anokwira mugomo nevadzidzi vake nemhaka yekuti gomo ndo raiva nzvimbo yekusangana nayo naMwari, sekutaura kwazvinoitwa mudama raMwari zvekuti on the mountain the Lord speaks, mugomo Mwari anotaura. Saka chiitiko chekukwira mugomo chiitiko chekutsvaga Mwari, kunosangana naMwari, nekuti gomo raiva nzvimbo ine runyararo uye nzvimbo yekuti munhu aikwanisa kuisa pfungwa dzake pamwe chete achinamata kuna Mwari. Saka Jesu anotora vadzidzi vake ava kuti vaine mugomo kunosangana naMwari. Achataure zvakawanda zvakaitika mutestamende yakare zvokusangana naMwari kwevanhu mugomo. Achataure nyaya yaEriya, achataure nyaya yaMozisi, vese ava vachingosangana naMwari mugomo. Saka afatora kudaro, anzi Jesu anobva apenyeswa. Kupenyeswa kwa Jesu uku akuzi nje. Tikatarisa isusu chirongwa chedu chekutanga chabamuna Daniel. Zvoda zvinzi Mwari muuvepo hwake aionekwa sechiedza chikuru. Saka kupenya kwa Jesu kwakunoburitsa pachena kuti Jesu ndi Mwari. Nekuti akapenya sezuva. Kupenya uku kwaingokwanisa kuitwa neumwari woga. Saka chekutanga zvinorevei. Zvinoreva kuti izvo vakwira mugomo kunoona Mwari naJesu. Wovha vatona kuti iye watakwira naye mugomo uyu ndiye Mwari. Jesu ndi Mwari. Jesu ari Mwari kudaro. Ndiye zvakare anozadzisa zvakataurwa mumutemo uye zvakataurwa mumaprofita. Ndosaka pachuya Moses na Elijah. Jesu ndiye anozadzisa mitemo. Ndosaka iye achitaura achiti apana biri mwe chete rakanyorwa mutemo richapfuura risina kuzadziswa. Nekuti mwanakomana womunhu haana kuuya kuzoparadza kana kupfudza mutemo, asi mwanakomana waMwari akaya kuzozadzisa mutemo. Achizadzisa mutemo kudaroka, anova akwanisa kunzwisisa mutemo zvekuti akutokwanisa kupa mutemo mutsva unosunganidza zvose unoti dana naye. Saka ndiye kuzadziswa kwemitemo. Uye zvakare Jesu ndiye kuzadziswa kwaprofita. Anzi Mwari achitaura kuna Jesu akati munzwei zvaanotaura. Vaprofita vaiti kana vachinge vataura zvezvi vaibva vati izvi ndozvataurwa naMwari. Thus says the Lord. Asi Mwari nhasi anoti Jesu asina chikonzero chekuti thus says the Lord, nokuti iye ndiye tenzi wacho. Saka zvaatotaura ndizvozvo muteererei. Saka ndiye kuzadziswa kwavaprofita, ndiye kuzadziswa kweshoko raMwari raiunzwa kuvanhu namaprofita. Ndiye izwi akava munhu akagara nesu. Saka Jesu ndiye ruzadziso rwavaprofita. Chechitatu, kuya kwaMoses na Elijah vari pamwe chete. Kana uri muJudha anoziva shoko raMwari, unovhwa mhanya kufunga zvakataurwa naMalakai. Malakai chapter 4 verses 2 to 5. Zvekuti muzuva rekuuya kwemutongi achauya achipenya nerunako neruenzaniso. Kuchatanga kwauya Moses, kwozouya Elijah. Iye ndiye achapa kutonga kuzere kwemutemo uye kwavaprofita. Iyeyi ndiye anenge ariye mununuri Mesaya. Sazvira kuti nhasi Jesu anobuditswa sekunzi Mesaya. Saka Jesu ndi Mwari. Jesu ndiye anozadzisa vaprofita nemutemo. Uye zvakare Jesu ndiye Mesaya. Saka nhasi Peter paanotaura achiti isu takaona mbiri yake, takaona glory yake. Ari kutaura kuti isu takaona kuti Jesu uyu akazoroverwa pachipianiso akafa akamuka. Ndiye Mwari. Ndiye ruzadzisko rwetestamendi yakare. Uye zvakare ndiye Mesaya. Varava kuti glory muchiheberuka ndi kabod. Kabod. Kabod zvichireva udzamu, uremu, chiremera chechinhu. Saka nhasi panonzi takaona mbiri yakeka, Petro ari kuti takaona chimiro chake, takaona udzamu hwake, takaona chiremera chake. Chiremera chake chaiva cheumwari. Chiremera chake chaiva chekuzadzisa. Chiremera chake chaiva chekuti iye ndiye Mesaya. Saka takaona mbiri yake, takaona chiremera neudzamu hwake. Saka James, Johani na iye Petros vakapiwa mukana naMwari wokuona chimiro chaJesu. Kuita kuti Jesu pavaizomuona achitambura achifa, vaziye kuti kwete iyi ingori nzira chete yaizomusvikisa pakumuka kwavafi. Ndosaka iye Jesu akataura akati, chizotaurai nezvaiitika nhasi izvi mushure mekunge ndamuka muvafi. Nekuti vanenge vaona zviviri, kupenya kwaita uku kuchavagadzirira nekuvabatsira kuona kuti kana achinge azomuka muvafi anenge akaita sei. Saka yava nzira yekunyaradza vadzidzi vake. Uye zvakare kupenya kwaanoita mugomo achinzwa izwi raMwari zvaiva zvakamunakira iye Jesu kuti anzwe kudiwa kwaanoitwa naBaba, anzwe Mwari achitaura shoko rerudo pamusoro peupenyu hwake. Nekuti mushure mazvo akanga achazonzwa mashoko eruvengo nekudzikisirwa, mashoko ekuparadzwa. Udzamu hwake nechiremera chake zvakange zvakuzotorwa nekuparadzwa navanhu nemabatiro avaizomuita. Asi kunyange vazomutambudza panyama, vaisakwanisa kubvuta shoko rinotaurwa naMwari pamusoro peupenyu hwake. Zvinouya zvinouya, asi hazvikwanise kubvuta nekubvisa chiremera nekurerutsa zvinenge zvataurwa naBaba. Saka zvaiva zvakanakira Jesu kuti anzwe mashoko aBaba ekuti iye mwana waBaba anodikanwa, anodiwa naBaba. Ko, todi, ngatione isusu kuti Jesu paanosanduka pagomo, vadzidzi vanoratidzwa vobva vaona Mwari anotaura zvaataura zvobva zvanzwikwa. Chiremera chaJesu vadzidzi vakachiona chiratidzwa naBaba, vakachinzwa chataurwa naBaba. Zvino kuti chiremera chezvinhu chinouya mukubva maonero atinoita uye mumataurirwo azvinoitwa nemanzwirwo azvinoitwa. Isu tinokurudzirwawo kuti ngatipeiwo vamwe vanhu vakatikomberedza chiremera chakafanirana navo. Jesu uyu kwoyo asanduka pagomo, haana kungosanduka pagomo chete, akasandura vanhu vakawanda mukati magariro ake. Akapa vakanga vasina maziso, maziso vakaona. Akapa mheta makumbo, simba vakafamba. Akapa varwere vakasiyana siyana utano, vakasimba. Akamutsa vafi. Akaona chiremera chavo, kunyange vaiva nemaperembudzi vaisemwa navamwe vanhu, akavabata, akavapa chiremera chavo, akavasandura, akavaona sevanhu. Saka nhasi, hama dzadiwaka, tiri kukurudzirwa kuti ngationanei sevanhu kuti ukwanise kusandura mumwe munhu ka hunge wamuona sechinhu. Kana usina kukwanisa kuona mumwe munhu ka sechinhu chakakosha, haugoni kumuremekedza. Unenge uchimutarisira pasi, unenge uchimupima, uchimusaiza, uchiona kuti aa, zvipi kuwava, hapana zviripo apa, kapoto kasina ridhi, aa, nhunzi zvayo iyi haina dehwe, unovhiya chiipapo, kana nyama kana bhonzo haina. Kushoroko uchiona munhu sekunge pasina. Sazvonzi isusu ngationanei sevanhu vakakosha, ngatipananei value. Varira kuti kabodika here, rinoreva kuti zvo value, weight, chiremera chemunhu. Asi isusu zvokupanana chiremera pana dzimwe nhambo zvinonetsa. Mumba chamu chamo baba namai, kutarisana pasi kushorana, mai kuvana, kutarisana pasi kushorana, vana kuvabereki, kutasana pasi kushorana, aa, vachembera vanozivei, old school. Kushora kwako, ana mwene kushora varoora, aa, akadira mwana wangu Mari, aa, heti, hapana rudo apa, anongoda zvinhu zvake kushora munhu ko imo kushora namwene avageze vakadi vanobva batirira pamwana wavo sokunge acharurwa naye kushorona uko pabasa chaipa kutasana pasi kubvisana hembe kusiya munhu asisiri chinhu izvozvo ka azvitransforme vanhu izvozvo zvoita disfigure vanhu munhu woga woga ari kukokwa nhasi kuona munhu sechinhu chakakosha zvonifungisa nyaya yakaitika kurwanda uku yematutsi nemahutsi munguva yaiurayana yaiya saka kuti vachingunouraya munhu daiso zvairema saka vatanga kuti no ava havazi vanhu ava macockroach mapete saka paainouraya rimwe rudzi ivo matutsi aiona mahutu semacockroach pese paiurayiwa muhutu paisanzi pari kurayiwa munhu asi pakurayiwa bete kana bete rapinda mumba mune chikafu uraya zvoda kuti paakanga akuurayaka aisa uraya munhu asi aiuraya bete nokuti vakanga vadzikisira uremu hwemunhu kusvikira pabete haugoneka kuuraya munhu uchiziva kuti uyu munhu uyu kana wakutomuurayaka utonga mudzikisira ivhe nyange anoponda chaivo chaivo kana kuponda munhu ka haaponde sei munhu ari kuponda munhu anoponda munhu sekunge munhu ari chinhu chikutadzisa kuti awane zvaari kuda unotanga warerutsa udzamu hwemunhu saka nhasi ngatipananei udzamu nekuremekedzana kupa mumunhu woga woga value sevanhu kazhinji kacho tinogona kuita devalue vanhu degrade denigrate diminish duplicate decry defame destroy decimate vana DDD vese kungobvarura bvarura nokushora vamwe vanhu nhasi ngationanei chiremera chedu tiite value vanhu tiite appreciate vanhu tikwidziridzane tikadaroka tinokwanisa kunzwawo transfiguration nekusandurwa kwavamwe vanhu asi transfiguration ingai ngaitanga yava pandiri inini nditange ndaona chiremera changu value yangu kukosha kwandakaita kuna baba ndosaka jesu nhasi achinzwa mashoko iwayo achitaurwa nababa murudo ndiwe mwanakomana wangu wandinodisa isu tikatanga taziva kudiwa kwatinoitwa namwari zvichava nyore kuti tikwanisewo kuona zvakanaka mukati mamwe vanhu nekuti kazhinji kachoka zviri mukati medu ndozvatinoona kunze zvaunobuditsa ndozvakazara mauri saka ukaona uri munhu anongoshora achitarisira muanhu pasi zvia kuti iwo pachakoka hauna self confidence self worth neself value yakanyanya kana iwo pachako waona udzamu hweupenyu hwako uchakwanisawo kuremekedza vamwe vanhu mwari anotaura mashoko akanaka chaizvo pamusoro pajesu nesu hama dzadiwaka ngatidzidzei kutaura mashoko akanaka pamusoro pevamwe kungave kuri kutsuura chaiko ngatitsuurei murudo kwete kutsuura kwokuti unobvarura munhu kusvikira ashaya pekupinda kubvisa munhu chiri kumeso ikoko hakuzi kutsuura kutukirira kupa mhosva pakutsuura paipaika tsuura munhu zvokuti anosara aine chiremera chake asi anzwa gadziriso yamamupa saka nhasi ngatikumbirei iye jesu uyu anova mwari anozadzisa mutemo nemaprofita anova iye mesaya wedu kuti apinde mukati meupenyu hwedu atange kurapa zviri patiri zvinoda kurapiwa kuti tikwanise kuona udzamu hwechimiro chedu savana vamwari kuti kunyange shoko rewakaipa rinotaurwa nemunhu asiri wamwari rikauya patiri shoko iraro richashaya simba nekuti isu tinenge tichiziva zvatiri pamberi pamwari kana taziva izvozvo tichakwanisawo kupa udzamu ihwohwo kuna vamwe vanhu kuitira kuti ivowo pavanofamba vapenyeswa nezvakanaka zvatataura pamusoro peupenyu hwavo. Hakuna shoko rewakaipa richavadzikisira. Hama, ngatisandurwei nhasi tose naJesu pagomo. Isu tikokwanisawo kusandura avo vatigere navo.